Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kanaka vatereri tinosakana zvakare manero anhasi Uru mtuwe mugovera kurume 19, 2022. Makateerera ku Studio 7. Nepenyure inya zirikitika mZimbabwe tamuno piwa ni Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoudza musangano wavo kwaMutare kuti munyika maita dambudziko rimwe chete rekuti hurumende ndiyo iri kudyara ruvengo. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vayambirawo vemasangano akazvimirira oga kuti varambe vari mundima yebasa ravo vasiyane nekupinda mune zvematongerwo enyika. Rimwe bato riri kukwikwidza musarudzo dzemabyelections reUnited Zimbabwe Alliance rinoti vechidiki veZANU PF vavhiringidza musangano waro waranga raronga kuita nhasi masikati pachemhanza mumusha weTafara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti munyika maita dambudziko rimwe chete rekuti hurumende ndiyo iri kudyara ruvengo, ndiyo iri kudyara kupokana uye ndiyo iri kudyara mhirizhonga uye ndiyo iri kudyarawo kusavirirana kwenyika yose. Vachitaura kuvatsigiri vavo munhandare yesakubva kwaMutare nhasi masikati pamusangano wekutsvagira rutsigiro nhengo dzavo dziri kukwikwidza musarudzo dzemabyelections dziri kuona mugovera unouya. Vachamisa vashoropodzawo kushungurudzwa kwavati kwakaitwa nhengo yebato ravo vaGodfrey Karembera vanozivikanwa samadzibaba veshanduko ava vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa. Mutungamiri webato rinopikisa iri vatiwo vakashushikana zvikuru kuti nepfenyuro yeZBC nemamwe mapuka ehurumende vakawana simba rekutaura manyepo vachiti chakakonzera mukuurayana kwemarudzi kuRwanda zvakabva mumashoko aiburiswa nemapoka ehurumende. Vachamisa vayambirawo nepfenyuro yeZBC kuti ichenjerere kukanganisa nyika ichiunza gakava neruvengo. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reZBC kana wore hurumende panyaya iyi. Vachamisa vari kutarisirwa kunge vari kumasvingo mangwana mushure mekunge musangano wavo wabvumidzwa nedare repamusoro kuti unge uchienderera mberi uyo wakanga wamborambidzwa nemapurisa. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOstalos Gift Siziva kuti tinzwe mafambiro aita musangano uyu.
Musangano wekwaMutare kusakuba wafamba mushe tete yamenge yakazara vanhu vese vakapeka yelo. Nyaya yakaichitaurwa nemukuru inyaya yekuti tofamba sei kumabyelection nekuti toindrodusa yelo kuvanhu vekumanikale. Saka tinotenda kwazvo vagari vemuMutare nekumira nenyaya yesanduko nekuti visa vaina kurahurali. Saka vanhu vauya kuratidza kuti vatotsigira musangano wavo nekuti musangano ndewemacitizen unodraivhwa nekushepa nekukondinidzwa nemacitizen. Tirikutogadzirira kuti mangwana kumasvingo timeke shuwa kuti chirongwa chedu chinobuda because tapiwa clearance nehaikoti yekunzvimbo.
Hamuna here matambudziko amambosangana nawo tichimboona kuti mapurisa nevamwe veZANU PF munomboti vanokanganisa misangano yenyu?
ZANU PF yatira kuunza marore emapurisa kuti aintimidete vanhu. ZANU PF yamisa mazuko kuti asatakurewa kubva kumalokeshi. Isu hatidi mazuko ekuhaya kana ekuti atakurewa but tinoda mazuko agone kufamba kubva kumacommunities mafambiro anoita mazuva ese. Nekuti takumiswa kwebagi transport inoita vanhu vafambe netsoka asi hachisi chatinenge tatarisira kubva kuzuko because vanotakura vanhu nezano vasina kubhadhara. Isu tiri kufika aitedanoa business takura vanhu vachivaendesa kubva kutaune kudzokera macommunities chemagari vanogara
Tishitarisa msangano wenye wa muri kuita mangwana kumashingo. Zizi kuru za munga tarisira.
Kumashingo taga tarisira kuti ki sanga nenewa ni kumashingo. Kutita orenyaya ye movement ito ye ma citizen. We tita orenyaya by election kukwela taga tarisara naro. Ne kuti chukutarisa mashingo te zo tiri predominantly rural. Kutu alwati uwe tita orenyaya kutita ita se.
Eto tarisa o mune remangwa na saru zawa kushika jisha mune tarisa la sebatu
Tuku tarisa la kutuwa wacha buda kuna vota ma candidate atina o aga vauma community ma councilor nema MP NCCN coalition tuku tarisa la wacha buda ne wandu hawa kutuwa no vota mene ae kuti do kutanga kwa tukita kuforma government ito kino tanga ne kutipuwa wanuedu kutuwa ene upala mchikazirila kutiende umeleksi za 2023.
Wachamisa wati onenyaye kusungwa kwa wa madzibaba weshanduko wa Godfrey Karembera.
Wachamisa wata onenyaye kuti achitarisiruti mnyika mwene violence na nukpezi nopana kusia kuti wa mnangakwa wane constitutional obligation ya kumekwa shati mnyika mwene ita urunyara achitarisiri kuti zanu pye yoko ya chita zwa haru kuita wachia hala sana kuiti mteta ya kutuwa ma info mema purisa wachiro wa maactivist nekuti my elections ano invite a competition.
Awanga wari mutewedzeri we mutauriri we Battle Citizens Coalition for Change wa Ostalos Gift Siziva wari parunare kwa mutare ni Studio 7. Mutungamiri we Zanu PF wari mutungamiri we nyika wa Emmerson Mnangagwa nasi vayambira ve masangano akazvimirira kuti varambe vari mundima yebasa ravo vasiyane nekupinda mune zvematongerwo enyika. Vachitaura vari kumusangano webato ravo wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabai elections dziri kuitwa mugovera unouya waitirwa kusiyabuwa kubhinga kumatelerend note. Vamunangagwa vati hurumende yavo haizotye kudzinga munyika masangano anenge apinda mune zvematongerwo enyika vachiti nekune rumwe rutivi masangano aya haana masimba ekudzinga bato rezano PF. Vamunangagwa vapembedzawo zvirongwa zvebudiriro zviri kuitwa nehurumende yavo mudunhu reMatevelerland North vakati mari inosvika $3.2 billion yemunyika yakapiwa kuti kuva kwezvikoro makirinika madhibhi nechikoro chemabasa emaoko epamusoro. Vakumbira ururegerero kuti kubva nyika yavana kuzvitonga muna 1980 vatungamiri havana kuwana nguva yekushanyira dunhu reBhinga. Kuti tizwe zvizhinji, tabata mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi avo vanga vari kuBhinga.
Sangano weza pia neutungamiri na makurukota ya hurumende wose neukuti zvichembo zvakasvika kuvatungamiri nokumusangano kuti vana vokuBhinga vanga vachiti ivo hatina kumubvira tichiona nguva nomukana wokuonana neutungamiri wenyika kubva 1980 vamugabe ndofunga munotondera mukaka kuerenga vakauya kuno kaviri kubva muna 1980 kusvika muna 2017 asi vamunangagwa vauya katatu kana kanenge kana kubva muna 2017 kusvika parizvi asi mukana wokuti vanga vachiwana nevanhu vachitambira zvichemo zvavo vachiwanzwa wanga usiri kuwanikwa zvikuru nekuda kwecovid-19 yanga ichirambidza munhu kuti vaungane. Saka ndosaka maona mhomho yanga yakadzara kuno yevanhu vanogona kuita zviuru gumi nezvishanu kureva kuti 15,000 vana vachiuya kuno vakuru navadoko masabhuku machifu nemhomho yose nevamwe vose vanga vachiri kumusangano wemaopposition vachitaura zvitosungo zvavo kuti tanga tichirwadziwa nezvakati nezvakati zvinosanganisira migwagwa yavo zvinosanganisira nyaya dzemvura zvinosanganisirawo nyaya dzemagetsi uye zvinosanganisirawo nyaya dzebudiriro nekuti nzvimbo yavo yanga ichitaririra asi
saka vamunangagwa vati vachagadzirisa sei iyo nyaya yekuti vanga vasingashanyire nzvimbo yeBhinga kubva 1980
mutungamiri wenyika mumashoko avo vakumbira ruregerero kuvagari veBhinga vakumbira ruregerero kumadzimambo navatungamiri vose vokuno vachiti takakanganisa naizvozvo zvatanga tichiri kuuya kuno ndokusaka ndaunza makurukota angu wose kuti vatambire zvichemo zvose zvigadziriswa zvisinei nechekuita nesarudzo pese but zvakanangana nekuti nzvimbo ibudiriri under the theme yokuti no one and no place must be left behind.
Vakawanda vanoona sekunge vamunangagwa vatora danho rekushanyira bhinga nekuti nyika yatarisana nesarudzo zvii zvamungataura
nyaya dzekuti yatarisana nesarudzo zvekare tinekwanga kuri kuti vafambira sarudzo chete vasina kukumbira rekerero vafambira nyaya yanako yemusangano wezanupf nevana vari kuro ndochekutanga chechipiri vafambira nyaya dzebudiriro nova pane zvinhu zvandataura izvo kuti zvigadziriswe kuti nzvimbo yebhinga ikonektada nemamwe matunhu ari muno munyika inoyi munyaya dzebudiriro munyaya dzemugwagwa inofambira nzvimbo yacho isvikikewo chechina vamunangagwa vataura kuti vanhu vari kuro vari padhuze nemadhemu anoita nezvehove and vanga vachitaura kuti vanoda mafishing boats zvinova zvikepe zvokuredzesa asi vanga vasina nokuti hakuna kwavanga vachikwanisa kufungira vapiwa zvekare mukana wokuti vapiwe ma31 mafishing boats adhonetwa kune vechidiki namadzimai nemadzimambo kuti vashande pamwe chete kuti vabhuste bhizinesi ravo iroro saka zvose izvi hazviperi musuro wa26 March zvicharamba zviripo saka zvidei nokuti tauya panguva yesarudzo kana kuti kwete avo vanoti tafambira sarudzo vangangodawo zvavo kuziva kuti haisi mhosva zvekare kuti tikurudzire vanhu vedu kuti vavhotera musangano tiite hokero yekudzosa vanhu kumusangano wezanupf kwaivo vanofamba wani kunyange zvavo vachifamba vakaisa maoko muhomwe vasina chavanacho chavanowanzira kuvanhu
vanga vari mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vari parunare kubhinga nestudio 7 rimwe bato riri kukwikwidza musarudzo dzemabielections reunited zimbabwe alliance rinoti vechidiki vezanupf vavhiringidza musangano waro waranga rakaronga kuita nhasi masikati munhandare yechemhanza mumusha wetafara muharare asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi varamba kuti nhengo dzavo dzine chekuita nechiitiko ichi vachiti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya kuti tinzwe zvizhinji tabata sachigaro vevechidiki muunited zimbabwe alliance vashingirai Mikael Chabata kuti tinzwe zvatora nzvimbo
taita dambudziko nevakomana mayuti ezanupf isu takabhuka ground redu tikabhadhara kukanzo tabhadhara kukanzo ndobva taenda tikaona police clearance zvese mapepa edu anga aripo mapepa emutemo ese zvese zvazvikumbirwa nemutemo takaita adietu saka tasvika paground march taona vakomana vezanupf mayuti ezanupf emutafara achitamba bhora mugraund ratatirata achida kuti tiite musangano wedu yanga iri meeting yecandidate meeting yagarika mulambo ari kukondesa gwara reisi akamirira bato united zimbabwe alliance so patasvika tikada kunza makova engeja tichiti isusu ko muri kugotamba bhora sei mugraund umu itakabhuka tikabhadhara kukanzo tikabhaza marisiti zvese zviri pano vabva vati iwo igraund redu nderezanupf tisu tinoricheka muno tisu tinoriona saka imi bai panapo tinoita violence komuni tinorwisana neni tokutemai nematombo saka titori redu kurwisana neni kana mukangeita musangano uyoyo
maziviso mapurisa here nezvekutyisidzirwa ikoko kwamaita uye kukanganisirwa musangano wenyu
tabva tafonera mapurisa kuti mapurisa anonyaya iri pano vakasvika panzvimbo vasvika panzvimbo mapurisa vati iwo nyaya iripo ndeyekuti kanzuro ndeinofanira kuuya yodzinga vanhu ava nekuti ground saka imi kanzuro inofanira tikuudza yodzinga vanhu kanzuro ikaya yodzinga vanhu then isu sozovapesa tovapesa nekumanpower vaendera ndani vakati iwo isu hatikwanisi tiye tichizo tizoda kuzosecure ground risiri redu tikatisabva taramba tichida kuenda mberi kusangano wedu mathreti tinawo violence iripo vanhu vese vanga vachida kuuya kusangano vari mulocal munomu vanga vachinzi hangosvika chete tosati tichimuuraya vakutovasati tichirwa newe tokurova zvakasimba sereke hatidi vanhu vanoenda pamusangano uyoyo pagraundi redu
saka mazoita sei mushure mekunge paita dambudziko iroro
isu taramba tichida mberi nemusangano wedu havana kumira kutamba bhora vari kutamba bhora isu tabva taenda pasaidi pavo ndobva tazama kuungana ipapo bhora vari kutamba
saka nevekanzuro mavazivisa here kuti ndo zviri kuitika panzvimbo yamakabhadharira mari
vekanzuro tavazivisa saka vati welcome back to you havasati vauya kwetiri isu tangoti hatingamiriri kuitira musangano kuti hatiregaitirambe tichida kumberi
maziva sei kuti vanhu vezanupf nekuti vanhu vemuri kwishena vanogona kungoenda panhandare vonotamba nhabvu
vatotaura tiri vezanupf musangano wezanupf
vanga vari sachigaro webato rinopikisa riri kukwikwidza musarudzo reunited zimbabwe alliance vashingirai Mikael Chabata vari parunhare kutafara muharare Bazi rezo utano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa neCovid-19 pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi maviri nevatatu. Vamwe vanhu vanokwana kuita mazana matatu nevatanhatu vakawanikwawo vaine COVID-19 nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 kubva zvayatanga munyika pazviuru mazana maviri zvine makumi mana nezvina nemazana matatu ane gumi nevasere. Pavanhu vakawanikwa vaine COVID-19, vanhu makumi mana nevaviri kana kuti 42 vakawanikwa vari muzvikoro. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China yazivisa nezverufu rwekutanga rune chekuita neCovid-19 mukati menguva inodarika gore. Ndufu mbiri dzakaitika mudunhu reJilin riri kumaodza nyemba kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. China iri kurwisana nekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavirus. Vakuru vakuru vemauto muRussia nhasi vati Russia yakanda zvombo zvemuchadenga zvisingaoneki zvehypersonic missiles kekutanga muUkraine vachirova wavati muzinda wepasi wekuchengetera zvombo. Iye zvino tochienda kuna Mavelas Musanganya uye weStudio 7 uko anotipa chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe wemadzimai vari kutarisana nemhirizhonga yekuRobertson kuWestern Cape muSouth Africa. Regai tiende kwavari tinzwe kuti zviri kufamba sei.
Ndinoiswa maita sei. Pari zvinezvi vanenge vambonyarara vanhu vadzokera dzokera mudzimba kuti vakatora tora zvinhu zvevanhu zvoteka chikafu zvese zvaiva mumba. Unongowana mumba muri down.
Imi semadzimai manga muri kuita sei panga pari kuitika chiitiko ichi?
Paiitika izvi isusu taingodova kurod tichingotevera kune kuchienda varume ikoko ivo vaiva mugomo isusu taiva muzasi.
Semadzimai mabasa api amuri kubata ikoko?
Kunoko taingoenda kumapurazi ikoko kumagrapes ndokwataingoenda.
Muri kuita mabasa ekuitei kumagrapes uku?
Munenge muchimacheka magrapes acho. Sizini yakatanga muna November. Zvinezvi sizini yakapera.
Ibasa ramakatotanga kudzidza masvika ikoko here kana zvakafamba zvii?
Inini ndakatotanga kudzidza ndasvika kuno because ndakasingarizivi. Yanga itoriwo first time yavo.
Kwamuri uku mune mhuri yenyu here uyezve zviri kuendeka here?
Mhuri iri kumusha but munhu ngezvinezvo wakutongogara uchingotya sezvinhu zvakangokaruka zvaitika.
Zvakatanga sei?
Zvakaitika ndizvo kuti masutu mamwe anga asingaendi kubasa. MaZimbabweans akawanda ndo ari kuenda kubasa. Saka kwakanzi kune strike ari mapuseni. Zvanzi kune strike yeshe yemasutu. MaZimbabweans akatomuka akatoenda kumustopu kunokwira rori. Masutu ndipo akatanga kumhuka maZimbabweans. MaZimbabweans akatanga achitombotiza but vakazoita chisungu chekuti ngatichidzoserai vanhu ava. Saka maZimba akatombokwira mugomo vakateverwa nemasutu vachiburiswa mugomo muya ndobva vaenda pasi. MaZimbabweans anga akugarawo kuzasi achirova chemasutu kuzasi. Masuti ndokukwira mugomo. Sapa vakakwira mugomo ndopa vakatanga kutevera vakadzi momo vachirepa vachirukova vanhu vese ndobva vadzika kuzasi. Ndopa vakazotanga kutora zvinhu zvese zvevanhu isusu tiri kuzasi. Inini handizivi kuti ichi chakatorwa bozani ndakangotiza ndobva ndaenda kune imwe location. Saka ndisandadzokerapo ndichadzokera kana zvinhu zvadzikamo.
Pari zvino hamusitori kukumba kwenyu?
Yes.
Muri kupi?
Ndiri kunonzi Dorence.
Ikoko hakuna mhirizhonga?
Kuno kwakanyarara.
Muri kunzwa sei pari zvino uyezve shuwiro yenyu ndeyei?
Zvinhu zvinorwadza chaizvo kuzvinhu zvakadai kuti zvitike so chireda handiyanga iri kuti vanodeta ngushandawo tadzikira kumusha muri nyararo tanzvitwa so
apa muri iri kupi
kuzimbabwe
mune vana vangani uyezve muri kukwanisa iri kuvachengeta
ndine vana 2 handikumbo miramira
vane makore mangani
umwe wacho ane 3 umwe ane 7
saka pamakanyoresa kuvhota here
ndanga nisati
ko panyaya yemapepa yakamira sei ikoko
yemapepa emunomu angu inini iri kana kuti
enyu semadzimaiwo vakawanda vari munharaunda iwayo akamira sei
vazhinji hatina mapepa
saka muri kufunga kuita sei tichiona kuti South Africa yakati mudzokere kumusha pakupera kwegore
kana magore vakungonopera ukatodzokera kumusha kwacho
saka matotanga here kuchengeta mari kana kuita zvimwe zvakadaro inochengeteka here
vamwe vanenge vaine makadhi inochengeteka vamwe vanenge vasina makadhi vaicherera pasi saka vaitopinda mudzimba vachibva kunyora vachitotora mari yacho
nyatsotsanangura ipapo
mhandi muri kuti mari inochengeteka here
kati
vanenge vaine makadhi vanenge vaine makadhi unochengetera mukadhi mako vaya vaya vanenge vasina makadhi unongochiona kuti upe munhu mari ine miyero saka unogona kuti mumba maunenge uchigara wongocherera mari yako pasi kana pachikona paunoziva so ivo vakazenge vakuziva kuti mazimbabwenzi vamwe vanochengetera mari mumba vakuteta-teta mumba muva vachitsvaga mari yayo yavane vawana vototora
saka pane vakatorasirwa nemari dzavo dzakawanda madzimai nevamwe
pari zvino hangu handizivi but ndokungonzwa kwandakaita
imi remangwana munoona rakamira sei kumadzimai
harina kana kumbojera dai nyika yanga yamira-mira tadzokera kumusha
zvamungada kuona zvichigadzirisika kumusha semadzimai ndezvipi
kumushawo tinodawo mabasa kuti tikwanise kushanda kuti tigare kunyika yedu hozi chatiri kutiza uko inyaya yekuti kunenge kusina mabasa even vacho vakadzidza havasi kuenda kumabasa
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu our lives nhasi tichiita hurukuro nemumwe vakarwa hondo yerusununguko vabernard manyadza avaizivikanwa nerekuti paka chipoera munguva yehondo tichitarisa nezvechirongwa chehurumende chekunyoresa vakarwa hondo kuti vagozokwanisa kunge vachizivikanwa chakanzwa svondo rino gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri kashiri vachiti kune vakarwa hondo vanodarika zviuru mazana maviri nezvishanu vakanyoresa asi vamwe vanoti izvi zvinongoitwa chete kana nyika yatarisana nesarudzo
kwandakaita vari kureva vana chimhido vana mujibha vakanga vari kumacamps kunze kwenyika muzimbabwe nemuzambia vasina kuzenge vakarejistwa vasina kuzenge vakavhetwa kuti ivavo ndivo vachanovhetwa manje vamwe chete nemaxvis kuti vachi kuvhetwa kuti vari rusununguko takazvinzwawo iizi asi mubvunzo wangu wokutanga ndeuyu ko chakambenge chakamisa chii kusvika tari makore 40 anoraudzira namaviri ndochokutanga chechipiri kuna machembere vacho vaitipitira avo machembere vamwe vacho vakatofa vasina kuzvetwa
saka munoti zvinofanira kugadziriswa sei chii chamungati chaifanira kuitwa
kumawadzi ikoko kukaenda kunoitwa basa guruguru rakafanira iroro muchanoona kuti apa paiitipeaiekchaichai dai changa chiri chokwadi chaicho chaicho kuenda kumawadzi uku muchanotorwa kunzi apo paiona mbuya ningi vakaita basa rakati pana sekuru ningi vakaita basa rakati apo paiona chimbido ningi paiona musipa ningi vanhu ivo vakafa ani rikobhu nai zvinoda kuitwa kumawadzi uku vakandemiri kufunga kwangu kumawadzi uku ngatidzokerei kunotanga patsva kuti vakaenda kuhondo vangani kumawadzi muno vakabatsira kuno kumusha muhondo vangani kune vakaenda kuhondo vakadzoka vangani vakanosakatita kuhondo vangani zvizivikanwe ichi wadi inokwanisa kuita akaivhi yayo zvichitoitwa negavhumendi yeyunivhesiti izvi zvekuti ngazve zvichiitwa neministiri igonotora vanhu igonorekodha ipo papa yapa hazvina rekogunisheni ndo zvinozongogara zviya zvazvisingonzi tichazoti tongoti
tinoona kuti aka hakasike kutanga manyadza kuti danho iri ringe richitorwa rekunyoresa vana muchibva navana chimbwido. Chii chatingati chiri kuitirwa izvi zvose izvi nehurumende?
Izvino zvinoziva kuti vavi vedu vari kutonga vari mukaupeni chavari kunyanya kumhanyira maningi vanozva kuti sapoti bhesi yaakudhirika. Vakuda kuenda kune vanhu vari very desperate, vanhu vakaitwa driven the poverty, very desperate. Saka vari kufunga kuti vakanoita whip up my emotions avo vanodzoka back into the race voya votipa sapoti. Zvangopera izvozvi izvi, zvangopera zvamaelection izvozvi, vanokanganikwa nezvavo. Sezvanga zvichingoitwa makore ose tinoziva kuti tangatoti kana toenda kumaelection hatirejestei mavoveterans, hatirejestei vakadai. Kune vanhu vakatopuwa zvimakadhi vakanopuwa zvi, hazvina nhasi hakuna chakaitwa kwavari. Maelections akanga angopera maelections hakuchina. Tomirira kuti dzimwe 5 years ipapapa mukati memakore iwaya vanenge vachifa, vanhu vanenge vachitofa, vanhu vanenge vachitofa. Saka kuiswa kwazvo chaikofunga kwangu ini vakandimii, ngatidzokerei kumawadzi.
Totarisawo pane vakarwa hondo vakanyoreswa kare, tinonzwa vari kugunun'unawo kuti zvinhu hazvisi kuvafambirawo zvakanaka kunyange vari kuwana mari kana kuti muri kuwana mari yekubatsirika iri kupiwa nehurumende. Munozoona here imi iva vamwe vatsva vari kunyoreswa avo vachizokwanisa kubatsirwa kana vashoma varipo havachitokundikana kunyatsobatsirwa?
Ipapo ndopane mutambo, ipapo ndopane soro yacho. Ona ica miyonzi PGL inotorwa nevakafunda iri pa75,000. Inini mari yandinopuwa i15,000 pamwedzi. Chitarisai gepi irori, PGL kana iri pa75 ini ndichiwana muhomwe 15,000. Kune mari yatiri kukupai yecovid kamari kamwe kane kachitanhauwa kuti kubva ipapo. Saka mari yatinozivisa muhomwe dzimwe nguva inofara inosara ya10,000. Saka chinditaurai kuti tinorarama sei apo. Tiri kungoramba takaitwa desperate people kuti munhu aripuwa ndiye ari easy to control. Ndosaka muchiona makomrades vakazoti taakuda kunobvunza profesa Muturi iwe kuti nhaini kumari dzedu dzakapromiswa dzikapleshwa kulangeza dzakazofamba nekupiko? Ndozvamakuona vanhu vaakusungwa, ndozvamakuona vanhu vaakubatsirwa tsvimbo, vanhu vari kukamina nezvimigogota zviya zviyaizvi, voingwa nembwa, voingwa nezvitsvimbo. Saka kuti ava vakazenge vanyorwawo majava kana vakapromiswa kunzi tichakupai mari, zvino iri kuno kuisiri kutokomplena kuti isu mari yedu haisi kukwana maererano nepigiyoro yandataurai. Kuna maticha, kuna manesi, iwo masoja chavo vachiri kwacho vari kupractisa, vari kukwamina mapurisa, vari kuda kuwedzerwa kuRTGS. Vochizvaiwanepi mari iyoyo yekuzopa vatuwo 05,000 ava? Ndopa muri kuona kuti aa izvi izvi muchenjeri kuti ndo zviya zvokunzi garwerisa dzaseperera, garwerisa dzaseperera kusvika mandonyutswa nichipfunyidzwa mumaemotions. Saka the best thing tiri kuda isusu iyaiya inonzi compassionate compensation.
Tinotenda zvikuru vamanyadza. Teererai zvakare muchirongwa chedu cheupenyu hwedu Our Lives svondo rinouya. Vateereri, musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi, apo tiri kutarisa nezvigadziriro dzesarudzo dzemabyelection dziri kuitwa svondo rinouya nemugovera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voeshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
So kuizika atisenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweza kusihlwa Mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 19 kumvimbitho 2022 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
we are not going to be provoked into violence. We want peace, we want peace, we want peace.
Umkokeli we Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano wokukankasela ukhetho eMutare, lapho akhuthaze khona abantu ukuthi baphume ngobunenge bayevotela ibandla lakhe, njalo babekezele nxa bengathola kule ndwendwe ezinde. Umongameli Mnangagwa laye ube lo wakhe umhlangano eBinga, lapho axwayise khona inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zichiyane lokungenela kwezombusazwe, njalo wasola uChamisa esithi usetshenziswa ngabelungu. Silazo ezabesifazana ezemaphandleni kanye lodaba lokuzilibazisa, sihamba leqembu leThemba Linye Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokeli we Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze uzulu weMutare namuhla ukuthi aphume ngobunengi ayevotela ibandla lakhe kukhetho lwama-by elections oluza kwenziwa ngomgqibelo ozayo. Ekhuluma emhlanganweni wokudinga usekelo ongenwe izinkulungwane zabantu enkundleni yesakuva namuhla, uChamisa uthe abantu kumele babekezele nxa bengathola kule ndwendwe ezinde ngosuku lokuvota, ngoba yonke ivoti ibalulekile. Usole iZanu PF esithi ilibandla lodlakela eliphehla ukuzondana elizweni, ngakho uthe kumele lisuswe embusweni. Uthe lanxa lelibandla lisaziwa ngodlame, abasekeli bakhe akumelanga baphindisele kumbe labo baphatheke kudlakela. Ubani ongavumiyo? Ngitsho leZanu PF iyabona ukuthi sokunzima lapha, sokukubi, yikho libona sebesenza udlakela. Thina asisoze sifuqwe ukuthi senze udlakela, sifuna ukuthula. UChamisa uphinde wasola ukutshaywa komlandeli webandla lakhe uMazibaba Beshanduko olaliswe esibhedlela ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa. Kusasa ibandla lakhe lithi liza kuba lomhlangano ofanayo eMaswingo ngemva kokuphiwa imvumo ngomthethwandaba kulandela ukwaliswa kwalo ngamapholisa. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Lokhu esaba khona ngo-1980 siku-independence, azake sibone imbuthano le elandela ibandla lethu elitsha i-CCC. Lokhu kukhombisa mhlophe ukuthi kungaba fair and credible elections. Siyatshaya intambo, siyawina, sibili ngo-over 80%. Ngoba abantu sebekhulumile njalo bazimisele, into nje ukuthi sikhanjaniswa ngamapholisa lamasotsha nezethi etshengisa incele ihambelana leZanu PF. Otherwise sibeqiniso elithi i-CCC libandla labantu lizawina, ungalangitho lokuthandabuza.
Uchamisa ukhuthaze abantu ukuthi babe lesineke bahlale kundwendwe zokuvota nxa kuyukuthi zinde kakhulu size sifike isikhathi sabo sokuthi bavote ngoba yonke ivoti ibalulekile kuqakatheke kanganani lokho
lokho kuqakatheke kakhulu ngenxa yokuthi akula mfundiso esithi voter education ikwibandla labantu i-Civic Coalition for Change sizenzela sesikhuluma senza ukuthi abantu bakabe lesineke babe patient ngoba ngiyabazi abantu bakithi kasi bayakhalala ngitsho kungafica kurejiswa ungahlalwa 30 minutes umuntu sekhalala sehamba lapha lo nyaka ubaba uthanisa leparty yabantu i-CCC sizama ukufundisa abantu ukuthi isineke yiso esenza impumelelo enhle ngoba kuzaba le ndwendwe ezaba ngama 5 kilometers uma sesivota lo nyaka lomnyaka ozayo ngoba abantu bazondile.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli se-Triple C. Umongameli Emasoni Mnangagwa laye wenze owakhe umhlangano ebhinga namuhla ongenwe izinkulungwane zabalandeli bakhe. Uthembise ukuletha intuthuko kulumango wasola njalo inhlanganiso ezizimeleyo esithi kumele zichiyane lokungenela kwezombusaswe. Uphinde wasola uChamisa esithi usetshenziswa ngabelungu. Ilizwe ngelizwe libuzwa ngabanikazi. Izanu PF yahamba empini yakhulula leli lizwe. Sizinikele ukuthiyela abantu bethu ilifa. Ilifa liye ezimulini zethu. Angithi, ngakho, kumele sitshiyane lokulwisana obekusenzeka phakathi kwethu njengezanu PF emuva. Lawo ngamazwi kamongameli Emasoni Mnangagwa esiwaphiwe isikhulumeli seZanu PF umnumzana Tafazwa Mugwadi. Yena otshelela umsakazo ukuthi bakhangelele ukunqoba. Abamabandla amancane kanye labancintisa bezimele labo bathi bakhangelele ukunqoba nanku lobunyonyo bayiwisa phansi indlofu. Sixoxele oncintisa edinga ukuba ngumeli we-emganwini yephalamende elilunga elizimeleyo umnumzana Janana Ngwenya.
Ngendlela engisekelwa ngayo ngabantu lokwaziwa ngabantu emganwini nimi ngileqiniso lokubana izakhamizi zizangisekela ngiphuthe lemphumela emihle ngoba angikho kwezombangazwe ngisebenza kuhle lezakhamizi imsebenzi yami ziyayazi izakhamizi zemganweni ziyazi njalo ukuthi khona ngimi ngapi ngalokho engujongileyo isithembiso sami siphutha sibambe umphetho weqiniso.
Sesike sabona uDlakela kutshaywa abasekeli bebandla le-Triple C kwaze kwafa omunye ekhwekhwe. Wena ukahlangani lalo yini uDlakela kumbe ukwethuselwa?
Hatshi mina ngingahlukuluzi ngoba mphila lezakhamizi zemganweni ezingaziyo. Abombangazwe benze yabo indima mina njengomuntu ozimeleyo ngizimele ngimi ngeyami indima ngikhulumisana lezakhamizi. Ziyakuthakazelela engikuchokizo lomkhankaso wami ziyawuthakazelela. Angilakho ukuhlukuluzwa esingike ngahlangana lakho. Ngaphandle kokuthi nje vele akulamuntu emhlabeni ohambe engakhubeki. Kufanele ukhubeke uvuka njengendoda. Ngimi phambi kweqiniso lokuthi ukuhlukuluzwa ngikahlangane lakho. Kodwa ukukhuluma lokhu lalokhiyana kuyakhulunywa sikutshaya indiva njengamadoda. Njalo njengabakhankasayo. Asimene eqinisweni izenzo zakho ziyakukhulula kumbe izenzo zakho phakathi kwabantu. Le nkulumo yakho lokuba nguwe kwakho kufanele ukwazi ukwenzayo phakathi kwabantu ukuze bangakwethuseli kumbe bakuhlukuluze. njengendoda leqiniso indoda emphambi kwabantu ithungamela abantu kwesikhathi eside ilezenzo ezaziwa ngabantu phakathi kwesigaba angahlangani nokuhlukuluzwa abahlukuluza nayo bayakwazi ukuthi umbango wabo ungaphi
Umnumzana Janana Ngwenya uncintisa kukhetho lokudinga ummeli wemganwini ePhalamende ezimele.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa kuwembula.
Kwezemaphandleni lamhlanje sikombimba ePlumtree lapho esihlola khona umumo emasimini nanku abanye bathi bazabulawa indlala lonyaka ngoba izulu lingananga kuhle sixoxa lesakhamuzi esingumculi olodumo uMogi Ncube siyakwamukela kuhlelo Ncube
Ntungamile hayi dami ngiyabonga ukwamukela ngibingelela wonke amahlaba ezulu
kunjani emasimini Ncube
Yeyi lonyaka kusilahlisile Ntunga kusilahlisile besithi silimile sibili hayi sazama ngobuningi balima sibili babusuka bafaka umumbu becabanga umnyaka lodlulileyo hayi kade abantu saphambana lelanga liphuma hayi kwasilahlisa sibili uFebruwari usilahlise kakhulu kutshile sibili okunye okumangalisayo abangathi bangconywana ngabatshaya ugatshopho ngabo-Okthoba labo okungatsho lutho ngoba ugatshopho nje into nje zokuzamazama kufuna abantu asebeqinile manje omama emakhaya hayi imikhuhlane yakhona njengoba binje lamatini njengoba bengasabuye vele egoli ngenxa zamakorona abe kubathwalisa nzima bebetshanje indimanyana kodwa ke hayi hayi lisilahlisile sibili khona nje izulu line nje i-three days yona leyi liqalise ukuna nje ngolwesibili ngolwesithathu lathululeka sibili okunye okumangalisayo
inkomo zona zinjani
hayi enkomeni hayi bekungconyelwe besesitshaya luvalo kodwa ke hayi kungathi kuyathembisa ngoba njengoba linile hayi kuvukile lamanzi hayi asekhona agcwele amachibi aqale phansi bezizele sinje besesitshaya luvalo kodwa hayi enkomeni ngibona ngathi sizadobha singazi njalo ngoba khonapha emabeleni nalamabili amathathu lokhu esiphethe sitshala uvalo ngoba kwizinyoni kuke kwadlula sesiye sababona abakhulu ondlovu kumbe yibo abangaphonga ukuphephuluza khonoku kuyaba kusele bakitha sikwazi ngoba sizaba sikhala kuhulumende labona abekhe mfaka ukuthi besikhangelele otherwise hayi bazadobha abadobhayo but hayi silimele iy'ndawo eziningi impela akulanto enhle ukuthi ngitshone ngikuthembisa hhayi akulanto enhle silimele lami engiya ngizame hhayi hayi lonyaka mphambanele langaliphuma kodwa kokudla amalanga amabili ngizakuthola
Yebo likhala ngokuthi kutshile kodwa akukho yini okunye okulutshwana elikudlayo njengoba kwisikhathi sehlobo nje
kuthi ukuthi ondumba lawa ondumba sibili labo makhomane hayi sike sahawuhabula hayi ondumba sike sabahlula sibili amabhaji hayi bangathi singazi abanye kodwa mina ngigcine kakhulu kubondumba hayi amazambane mahle kakhulu hayi amazambane hayi angconywana sibili ngoba amanye sengiwakhiphile sengifake esiphaleni hayi labo umumbu hayi besidobhadobha lo nyaka hayi into okuthiwa yikhabe lona yinto enzima hayi khabe hayi 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 sulilanga sibili akula muntu okwamze khuluma ngalo ikhaya hhayi weli into nje ngamakhomane labo mumbu abanye abalima umumbu hhayi abanye ngitsho nje abazilimala inyawothi labalima umumbu muva hhayi izililo zodwa hhayi kula nto eraiti intungamile akula sibili
Njengoba usithi umumo omubi kakhulu Ncube okungangokuthi lo nyaka lithi lizafuna ukuncediswa ngokudla
Hawu lokho mpela kusobala lokho kufanele mpela uhulumende ezame inhlanganiso zenezi ezincedayo ngoba akula sibili lapha esiyakhona ngoba abantu kade bezamile ngoba kanti sasicabanga ukuthi inhlanganiso lezi ziyenza sibe ngamavila lamavila kade evukile lonyaka ngoba inhlanyelo yayitholakele kodwa ke esigabeni sethu eward 10 ngapha kombimba into yasibulalayo sasuka sasuka shota yona top dressing yiyo sasuka sayishota ngabe maybe sasithole early amsha sasizazama sisuke sishote sibili ngenxa yokuthi asilamdimisi oqondane nathi iproblem esingathi silayo hayi kodwa ke hayi inhlanganiso mphela zifanele izincengwe zibuye zisinceda ncede hayi ngoba kulante right hayi indlala mphela isahlasele
hayi ve kukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Ncube siyabonga
hayi njalo ngibonge kakhulu sibili ukuthi ngike lami ngikhulume ngendlala hayi kuyabongeka sibili hayi ngibingelele bonke khona ngapho
umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo ungumculi siye kuhlelo lwabesifazana
siyalamukela kwezikhathelane nabesifazana lilami osithandekile Mhlanga namhlanje sixoxa lonkosazana Presia Ngulube omunye wabasekeli womkhokheli womanyano we-Freedom Alliance ibandla lezombusazwe elisanda ukubunjwa usichasisela ngogatsha lwaleli bandla oluphathelane labesifazana olwe-Women's Caucus oluzimeleyo
Ngiyabonga kakhulu iFreedom Alliance liqembu lezombusazwe elilontshwe ngo-2021 ngenyanga kaDisemba. iFreedom Alliance ilogatsha lwabomama oluzimeleyo kodwa lusebenza lungaphansi kweFreedom Alliance. Ugatsha lwabomama lolu lujoyinwa ngamankazana aleminyaka engu-16 kusiya phezulu. Umsebenzi wogatsha lolu yikuthi lubuthe omama emzabalazweni wokuzikhulula singabantu bemathebeleleni lase-Midlands. Umsebenzi omkhulu kakhulu owenziwa yi-Women's Caucus yikuthi uvikele ama-interest abomama elizweni. I-Women's Caucus njengayo i-Freedom Alliance ibunjwe ngabantu abavela kuma-civic society, kuma-churches, lamanye ama-political parties. Njalo abanye bazivele bengama individuals from ama organizations engeke ngiwaqambe manje ngoba sisaqedelela nje umsebenzi wokuthi siwaliste njengokulandelana wawo njalo futhi sisaqhubeka sikhulumisana lamanye amabandla lamanye ama organizations
kahle kahle injongo yogatsha lolo olwe Women's Caucus ngiyokwenzani njalo lingathi abesifazana abemathebeleland le Midlands vale ngxaki eziningi kakhulu yini
singakhangela emhlabeni wonke jikelele endaweni eziningi abantu abangomama balamathuba amalutshwane compared to abantu abangobaba nxa silinganisa lamathuba abantu abangobaba omama basezingeni eliphansi kakhulu nxa sesikhangela kwezemfundo kwezokukhokhela emnothweni welizwe la kwezepolitics nje kwezombusazwe. So nxa sesibuya ngapha emathebeleland sikhumbula ukuthi umuntu ongumama emathebeleland uhlukunyezwe kakhulu yikho thina sisithi thina indaba yabomama bemathebeleland lasemidlands ayifani kwezinye indawo. Umama wasemathebeleland lasemidlands ubuhlungu abuzuleyo nokuhlukuluzwa adlule kikho kukhulu kakhulu njalo izimpi azilwayo azifani la kwezinye izindawo njengokuthi umama wasemathebeleland he suffered through a genocide sesikhangela iminyaka edlulileyo omama bakithi bebedlengulwa balwisa imikhuhlane imtholampilo ayilakho ukusebenza ngendlela njalo kwezemfundo imfundo yakhona iphansi kakhulu sincindezelwe ezindaweni zakithi yikho thina si-Women's Caucus yikho esikulwisayo singomama basemathebeleleni lase-Midlands yikho sizimisele ukuthi sizibuthe singabomama bemathebeleleni lase-Midlands siqhube umzabalazo wokuzikhulula kulokhu esidlula kikho kulokhu njalo esadlula kikho sisiya phambili njengebandla elitsha sile campaign eyokugqugquzela omama ukuthi baregister ukuvota ngoba siyazi ukuthi omama bayimajority njalo omama mabesukuma siyazi ukuthi obaba labo bayasukuma le youth iyasukuma okunye futhi engawungezelela ukuthi i Women's Caucus ye Freedom Alliance ingumgogodla webandla le Freedom Alliance ngenxa yokuthi ijoinwa ngamankazana from 16 years so ongawukuthi unkazana ole 16 years usuka abe yi youth maye esuka laphaya usuka futhi agraduate angene ku Freedom Alliance ebandleni
lo ngkosazana Praise Yangulube omunye wabasekeli womkhokheli webandla lezombusazwe ele Freedom Alliance elisanda ukubunjwa asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha ninami osithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga sithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba
Lichona njani izilukani ndaba sedibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande namhlanje uhlelo lwethu sibhoxa nomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bezigaba zemandebeleni bengabhalisi ngobunengi ukuyavota
abantu bemandebeleni balenkinga yokuthi i-election ayisela meaning kubo in terms of ukuletha ukuphila lokudla okuyikho abantu abakudingayo empilweni kukabilike isizathu sikabili sokuthi abantu bangadingi ukuvota right uregister ukuvota kulalaba aba actively involved in this Encouraging it would not don't because siyakubona thina masde ukuthi abantu laba bakhetha a few individuals emathebeleni ababafaka kuma positions of influence both the NPF CCC and to a some extent even ZAPU and other small parties so iparty le encane le okuthiwa yi MRP ibisibonisa abantu nabanye ama individuals ukuthi why wasting your time lidingela abantu imisebenzi laba abasetshenziswa njengabo deputy at the end of the day wavota nothing happens kuthi umgwaqo wetsholotshi esabe kusuyisichibi nje weplan to the mail akula umuntu osihluphayo ngokuthi kulungiswe indaba zeMathebeleland abantu beMathebeleland imisebenzi yabo ithethe ngabantu beMashonaland and so on and so on bakithi ngabantu beMarapi bebangimsindo bethi kamaze why ukhasha abantu laba lapha lapha okwesibili njengoba ngitheke ukabili yilabo nje abazicabangela ukudla ukuthi mangishuka lapha kuthaka ngeregist ukuvote ngiregistelani ngoba mina ngithengisa amatamatisi ami la i20 minutes ingekho mina sengicaza ukubhala amaphepha nje ngiyavota amatamatisi ami abengathengwanga ukuvota kunginikezi mala unginikeze isinkwa akunginikeze noma izuka so bazitshela nje ukuthi we have to look for a life nokudla so into yakhona ikabile njengoba ngisilo
khona ukungabakhuthaza ukuthi baye vota asithi kutholakale umkhokheli osuka esigabeni semandebeleni bengaya mvotela yini abantu nga umuntu khokhele nalo engabe khokhela ibandla elinjengele CCC kumbe yona izano pia
angkholwa ukuthi just by changing ukuthi kube ngumuntu weMathebeleland osekhokhela iCCC kungayenza ukuthi abantu beMathebeleland bese bevote abantu beMathebeleland bakantshiwe izandla lezi azisakhona ukuphakama ngenxa yeexperience yabo kunezinto okufuze ezinengi okufuze ezintshintshe hayi ukuthi kuthiwe nje namhlanje solo umuntu weMathebeleland bekana iCCC abantu beMathebeleland baba bezobakwazi ukuthi lapha kudlalisa isikhathi iexample enkulu ngenkosana moyo olishona according to isintu ngoba isintu sithi uba umzali wakho ngubaba wakho ngini kodwa uthema yethu uyeza uzovotelwa abantu abaningi bathi abashonene special bathi lindebelele ngonkosana shonene nakula nkosana emashonaleni so bayali kumvotela abantu bemathebeleni sebafike epoint nowe even if ufake indebele bayekele ukulivotela bekwazi ukuthi we are wasting our time if sisithi sivotela lo muntu ngoba in every other corner of iZimbabwe abasoze bamvotela ngoba besazi ukuthi we are wasting our time abagcina bengavoteli labakibo lezap bagcina bethi kanti badlaliselana isikhathi into leyohlula uJoshua Nkomo le so nalitsheli selingavotela emarondera le evumba maramba afungwa so babhizi nje bazidlela impilo zabo abanye benza le active resistance we are not going to participate that's what happens in Matibeleland so ukuthi ungatshintshwa nje ukutshintsha igama ukuthi sokulokhuphe osengophokelwe e-CCC ezongeza uChamisa engasukuma wathi esupport ukhuphe ngoba ngithi uChamisa uthe yabona ukuthi ungena ukhuphe washo wa rebel against ukhuphe babhekile abantu beMatibeleland babona ukuthi nje abantu abasetshenziswa kuthiwa wona oyale hayi bade wathi sithengise amatamatisi so into engabakhuthaza yi-overhaul ukutshintshwa totally kwe-attitude yabantu beMatibeleland
ndi baqale manje ukucabanga kahle kube nomkhokhelo omutsha ozokhokhela iZimbabwe babona ukuthi iattitude yabantu leyisitshintshile otherwise without that village abantu bemathebeleni basarendile abaningi bangkhona abaningi they are actively involved in resisting bayala ukuvota for those two different reasons that I've given
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga ngiyavalelisa futhi ngivalelisa ngokukholwa ukuthi mhlawumbe izinto zingakhona ukuthi nje eZimbabwe but kuyabe kuyinkalakatha yomsebenzi ekufuze wenziwe kuwo wonke umuntu abantu bantshintshe i-attitude yabo i-America ithe ma isenkalakatheni yenkinga yavotela umuntu omnyama olegazi lomuntu omnyama ngoba base bephakathi kwenkinga ama-Republicans sebajikele ezinkini ezinzimbabwe
lo ke bekungumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gandhi asibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo.
Siyabonga Chris, siziphethe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu elisacathulayo elethemba linye sounds. Dabuka ebinga njalo leli lidlaladela lo lakuqala isihloko salo sithi sebebheka ngezivaya kanti lile ngoma ezintathu nje kuphela. Umholi weqembu uAdmire Spanda.
Ithemba linye sounds liqembu elisaqala kule ndima yomculo lisaqala zingoma zakuqala lezi eziphume mhlaka 17 November. Siqembu lidabuka eBhinga elisulu eChivila.
Ingoma ezikuleli dlalade zivalisa yona ethi sebebheka ngezivaya. Imithandazo ayifani kanye lethi Matthew 7.
Matthew 7 ni selani selani ni sofi wa selani
tholakala njani umculo
wenu? Abafisa ukuthenga umculo wethu bengasixhumana lathi ku-Facebook bengasearcha iThemba Linye Sounds ifakwe i-CD cover ma ngabe befisa ukuthi besupport bazathola ama-phone number laphana bexhumana lathi noma ku-YouTube bayasearcha iThemba Linye Sounds sezikhona ingoma laphana.
Abalandeli ubatshela wapamas
silise ukubonga kubalandeli asebekwazile ukuthi basupporte basithengele umculo wethu njengabantu abasaqalayo kusijabulise kakhulu kusikhulisile lokhana kubonisile ukuthi into esiyenzayo into esiyaba injabulo ebantwini.
Uphuma ke enkundleni uAdmire Spanda leqembu lakhe lethemba linye sounds ngale.
Thank you.
abafana bethemba linye sounds besabela kamnandi lapho besiqhivela uhlelo lwethu. Nansi ebezihamba phambili. Umkhokheli we-TCCC umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze uZulu weMutare ukuthi avotele ibandla lakhe kukhitshwe iZANU-PF. Umongameli Mnangagwa laye ube lo mhlangano wakhe lapho akhuthaze khona abebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele uChamisa. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo.